A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 6th, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we discuss about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and what women are doing on a daily basis to face the economic crisis.
So, you can join our discussion here by phoning us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
And don't forget that you are live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. If you have not done so already, you can go to VOA Shona, VOA Ndebele.
And the country is currently facing fuel shortages, price increases of basic commodities, incessant power cuts and water shortages. But despite all this, people, including women, are continuing to find ways to live and cope on a day-to-day basis.
Today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families. Yebo ke nxa usanda ukusixhuma kathesi ungasitshayela ke ucinga ungene kuhlelo sixoxa ngempilo enzima abantu abathi babhekane layo ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka mahlayana elizweni ngesikhathi besithi akula msebenzi abantu abatholi imsebenzi. Ngesikhathi besithi nxa intengo yempahla liyikhwela abasebenzayo iholo labo alikhweli, ngakho ke lokho kubangela ukuthi kungasahlangani kuhle imbadalo lezo kumele bezibhadale zingasayeneli. Sibonile njalo lamhlanje ukuthi ababalisi baqede izolo ukutshengisela okwamalanga amathathu befuna ukwengezelelwa iholo abemaphandleni abama-rural teachers. Njalo bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika ngoba imali abayiphiwayo ayineli ukuthenga okuningi. Kodwa ke iziphathamandla zalawo ababalisi ke sezike zabotshwa. Sibonile umnumzana uBeth Masaru ebotshwa, sibonile njalo lo umnumzana Godfrey Chandala ekuthangi. Kodwa bona ababalisi bathi hayi bazaqhubekela phambili becela uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika ukwenza ukuthi benelise ukuthenga impahla. Kukanti ke sakhuluma labanye abenhlanganiso yezinto bathi hayi bona bazaxoxisana lohulumende bezwe ukuthi engabasiza ngani njalo abangezelele iholo njani ngoba babona ukuthi kalalo idola leMelika bazacela ukuthi abangezelele ngenkulungwane ezintathu i-3000 RTGS bebona ukuthi bengathengani ngayo. Nababalisi laba sikwazi ke ukuthi kwenzakalani kubodokotela labo bakhala ngeholo eliphansi, omongikazi, abongi, bonke nje abantu. Ngakho wena ke khonapho ohlezi khona yiziphi inkinga obhekane lazo? Sitshayele ucingo inamba ikhona ke khonapho WhatsApp ke siza kutshayela lathi ke singathi kubhipha lathi siza kutshayela ke bese sibusositshela ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kuyini ofuna kwenziwe.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika nyanya kumadzimai panguva iyo nyika yakatarisana nenyaya yekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Pari zvino mari iri kushayikwa kumabhanga, zvinhu zviri kuramba zvichikwira zuva nezuva, mafuta chaiwo ekufambisa haasi kuwanikwa, mvura iri kushayikwa, magetsi ari kushayikwa, uyezve tiri kuona isu varayiridzi vanorayiridza ivo vari kumaruva nezuro vakanga vari pakuratidzira vachiti ivo vanga vachida kuti vatambiriswe mari yekunze, mari yemaus dollars, nekuti vari kuti ivo havasi kufara nemuhuro wavari kuwana. Nhasi taona vaobet masarauri avo vanova ivo mutungamiri wesangano reAtuze vachipambwa nevanofungidzirwa kunzi vasori vakawanikwayo vachirohwa uyezve vatokwanisa kunge vachienda kuchipatara asi pari zvino tiri kunzwa kuti vari kumba asi vakuwadzwa. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti muri kuzvigona sei semadzimai. Takwanisa isu kutora mazwi emadzimai anogara kunharaunda dzakasiyana siyana vachikurukura ivo kuti kwavari vari kuzvigona sei. Tine mudzimai mumwe chete watataura naye ari muHarare anga ari kutaura iye kuti imomo muHarare umu vari kuzvigona sei. Ari kutaura iye kuti anotomukira mamba kwedza achikwanisa kunge achiwanikwa iye achienda kunotenga madomasi nezvimwe zvakadaro asi tisati tanzwa zviri kuitika muHarare regai timbonzwa zviri kuitika kwaMutare. Uko madzimai variko vari kuchema chema vachiti ivo dambudziko recyclone idai rakawanikwa iro richitadzisa kuti zvinhu zvavo zviwanikwe zvakadai. Aiwa, regai tinzwe kuti zviri kufamba sei pari zvino asi tanga tichida kukuratidza isu madzimai ekwaMutare vari kuchema chema vachiti ivo zvirimwa zvavo pari zvino zvavakarima panguva yecyclone idai hazvisi kutengwa nekuti vari kuzviwana pamari yakawandisa. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Mari.
Aiwa, apo tiri kuona isu kubva kune vamwe madzimai vekwaMutare vari kuchema chema vachitaura ivo kuti zvinhu zviri kudhura kwavaisimbozviwana panguva iyo vaitengesa kusati kwawanikwa ikoho cyclone idai vaikwanisa kutsvaga zvirimwa zvakadai semichero nezvimwe asi pari zvino zviri kunetsa kutengesa. Regai tiende zvakare kune imwe vhidhiyo yedu tinzwewo zvakare mumwe mudzimai achitaura iye zvavari kutarisana nazvo ikoko kwaMutare.
Kuda kuti tengwa iyo hafu tengwa ba ndo chekutanga chichemo chetinacho kuda kuzoti he kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano paizvo zvibatsirano sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma 350 inopuru bati 155 saka mwacho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo hakuna chiro hakuna mari madomasi akaenda ngemvura pandosara acho ari kudhuza kutenge ma $90 $100 saka tikuziva kuti tochidiniwo. Hakuna ere mabatsiro amwe angaita fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti vasabhuku awande ndozve ndiri kukumbirawo izvona izvozvo.
Apo tiri kunzwa kubva kune madzimai uyo mudzimai wechidiki wekwaMutare ari kutaurawo iye achiti vari kushishikana nekuti zvinhu zvavo hazvisi kutengwa neveruzhinji nekuti zviri kudhura. Regai tinzwe zviri kutaurwa nemamwe madzimai ekuHarare.
Ndonzi Chipo kaMwendo. Inini ndinotomuka kuseni kumafuo unonga ndakuenda kumbare kunohodha ndikahodha madomasi nemuriyo ndoyandotengesa anenge ndichitengesa paipaya zvichitengwa kuti titsvaga mapartime anhu ekuwachira wekusuki wekuainira hembe kuti ndikwanise kurarama nekuti ndikada kumirira mari yemurume chete ka handikwanise kurarama handikwanise kana kubhadhara rendi vana hendi school pazuva ndokwanisa kubata kana $30 bondasi $30 bond
mhuri yakakura sei
handine vana 2 Semudzimai maonera akaita zvinhu azvidikuramba wakagara wakamirira baba chete. Zvakutoda kuti uchange zvinhu zvekuita. Kwete kungoramba wakarara mugumbezi kuti baba vachauya, unofanira nzara, vana vanofanira nzara. Saka zvakutoda kuti semudzimai akangwarira mudzimai anhasi, wotoona kuti waita sei, wamhanya here kunotengesa madomasi, watsvaga here pati time. Kune vamwe vanoenda mumabasa vaya vanenge vasina kana nguva yekuwacha. Wawawachirawo, vanokupiwa kana wakakupiwa 10 bhondi. Yakatowandisa kani kuramba wakangogara wakarara mumagumbezi. Zvinhu zvacho zviri kunyanya kukwira kani every day unongonzwa kuti shuga yakwira, mangwana unonzwa kuti mafuta akwira, takutomatenga nema30 bhondi. Saka tirikutaura kuti tinode hurumendewo yaitawo kuti zvinhu zvidzikewo zvibvo ipapapo zvidzike. Ezvizvi kana bhondi racho harichatenga izvozvi, zvinototenga nehisa ndokuti unzi watenga. Kana usina hisa hauna mari yaunayo. Saka kana zvichibvira kana bhondi racho risingachakwanisi kushanda munyika, zviri nani tishandise hedu mahisa. Kana kuti tirambe tichingoshandisa bhondi racho, hapana zvari kutombotibatsira.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai wemuHarare. Regai tinzwe zviri kuitika kwaMutare.
Foni iyi yakauya madomasi akapere kuenda ngemvura. Saka kuti tichaone manje, hatisi kwaona. Saka unaro domasi autokwidza, saka tikutambudzika zvine madomasi yatina tikutotambudzika. Ndo nhawa yatina pabasa redu remusikazi. Tinomaodha ekwaruwaka kukesho ndo tinoodha, asi izvozvizvi Mutare ndiyo iri kuhaya maningi kuti mapuraizi akure. Isusu masmall business hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho, autodhura $90 masandaki. Saka tizodhurisira vanhu manje zvautoshupa. Saka musika wedu ausinyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Izvozvizvi zviro kufamba hazvisi kufamba. Tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwayo, haasi kutengwa ba. Ndo chekutanga chichemo chetinacho. Kuda kuzoti he kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano pari kuuya zvezvobatsirano. Sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma350, ino kuri kubatsirwa anhu 55. Saka amwe acho yatodini. Musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo, hakuna chiro, hakuna mari. Madomasi akaenda ngemvura. Pandosara acho ari kudhura kutenge $90, $100. Saka hatisi kuziva kuti tochidiniwo. Hakunawo here mabatsiro amwe angaita? Fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti vasabhuku awande.
Tengesa kana kuchinaya tonga tichinayiwa nemvura, kana kune zuva tonga tichingodini tichipiswa zvenezuva. Zvinhu zvedu zvinova zvichitopiswa. Anonga zvakaite matimati anotokasika kushata, mabhanana anokasika kudini kushata, zvinhu zvizhinji.
Apo tiri kunzwa zviri kutarisana nemamwe madzimai. Tanga tiri kunzwa kubva kune madzimai ekwaMutare vari kuchema chema vachiti ivo zvirimwa zvavaisimbotengesa kusati kwaita cyclone idai vaikwanisa kuzvitengesa zvakanaka chaizvo, asi iye zvino izvi zvinhu zviri kuramba zvichioma nekuti zvinhu izvi zvaakudhura kunzvimbo kwaibva zvirimwa izvi kwakawanikwa iko kuchiparadzwa. Regai timboenda kumasvingo tinzwewo madzimai variko vari kuchema chema vachiti kanzuru yavo yanga iri kuti iyo iri kuda kuti iwedzere mari yemarates panguva iyo zvinhu zvakaoma. Saka vari kuchema chemawo vachiti zvinokwanisika here ivo vasina muhoro wavari kuwana, uyezve vachiti mabhondi haasi kuvabatsira. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Matarifu hapana chakachinja, iye zvino vava kukwidzazve. Endezve vanhu economy yana kumira zvakanaka, vanhu havana mari. Ende kukanzuro ikoko pane zvimwe zvinhu zvavanopa mapriorities zvisingafanirwi, kana kungotenga mazimota emanagement nechichi. Ngavambosiya izvozvo, vaconcentrate nenyaya yekuti vanhu vawane service delivery yakaringana. Uyezve kumvura uko kwainopambiwa ngavangotaura nezesa, vangotaura nezesa chete. Hazvitombodi kukwidza tarifu izvozvo ngotaura nezesa kuti vagari vanode mvura, votowirirana zvatopera. Hopanana matime anenge asi munhu awane mvura everyday. Kana kuwana zvake mvura nhasi mangwana toishayiwa kusora mangwana, tine time table iri straight. Izvi zvokukwidza zvinacha zvinogadzirisa nokuti vakakwidza zvikashaya basa. Saka tinongoona zvokuti vakakwidza hapana chinoitika, ende vagari vakaomerwa.
Apo tiri kunzwa mumwe mudzimai wekumasvingo vari kuchema chema vachiti ivo dai kanzuru yavo yeguta iyi vambomira kukwidza marates nezvimwe zvakadaro nokuti vari kuti ivo vanhu vakaomerwa zvina zvina kumira zvakanaka uye zvemari yemabond haina chairi kutenga. Aiwa ndo zvatirunge tiri kutaura iye nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya iyoyi yezveupfumi kuti madzimai muri kuzvigonawo sei tanzwa vamwewo vekuHarare vachiti vanomuka ivo makuseni na 4 o'clock vachienda kumbare kunotsvaga madomasi vozowanikwa zve vachibata mapeace job akaita sekuwacha nezvimwe zvakadaro. Vakati mari yavanowana ishoma zvayo nekuti vanobhadharwa nemari yebond asi vakati ivo zviri nani pane kuti varambe vachichema. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti imi munoona sei zviri kuitika munyika izvi. Pane zvamuri kubatawo here zvamungada kuuya pachirongwa muchitaura kuti aiwa kunoku tiri kudaiwo kuitira kuti vamwewo vakateerera vawanikwewo vachizozviedza nekuti zviro zviedzwa. Saka tiri ipapo toda kuchingamidza vari palife feed yedu pari zvino. Tinokuchingamidzai uyezve rambai muri pano vanoda kufonerwa. Nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti zvitiite nyore pakufona. Ndiri kuona sisi vangu voswini vabva vaisa ivo mahatsi nemalike kuti tiri kukunzwai. Aiwa tinokuchingamidzai. Kana pane vada kufonerwa Tandiwe Gumbo ari kunyora ari panapa. Kana muda kufonerwa sisi Tandiwe nyorai tibva takufonerai. Tawanda Ndlovu atari pano. Moses Betanzi makadi zvenyu vana tete. Aiwa tiri wadi Tandi. Manando anzi tapindawo tiri pano pakapa. Tandi kana uri kuda kufonerwa nyorai namba dzenyu makaisa code namba dzenyu. Kune avo vese vari pano vari kuona nesu please kana muda kuti mupinde muchirongwa muchitaurawo kuti kwamuri ikoko muri kuzvibata sei semadzimai muri kurarama sei zuva nezuva nekuti ukatarisa mari iri kutaurwa kuti vanhu vari kuwana semuhoro wozotarisa kuti kune mafuta ekufambisa akwira kune mafuta ekubikisa akwira kune zvakawanda zvakwira toda kuziva kuti imimi muri kuzvigona sei star.
Yebo ke kulabo abasanduko sixhoma kathesi sikhuluma ngokuba lukhuni kwempilo abantu bathi abenelisi ukuthenga impahla eziningi ezitolo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla. Ngakho lapho khona ungasitshayela ucingo usitshele lapho okwenzakalayo endaweni yakho kumbe usithumezele umlayezelo kunkundla yethu lapha yeWhatsApp siza kutshayela ucingo usitshele okwenzakalayo. Siyathanda njalo ukwamukela abalaleli bethu abasi laleleyo kanye labasibukeleyo endaweni eziningi siloPhefenia Ndlovu othi usibukele eseBotswana. Yebo ke siyakubingelela unjani ke khona ngapho. Abanye ke imbiko yenu ayikafiki lapha yilokhu isangena kancinyane kancinyane lapho ezangena khona ngizayibala. Njalo siyabonga ukuthi lisixhasile lilathi lisitshele ukuthi kambe lifuna kwenziweni ukuthi kulungiswe lolu hlupho olukhona abantu abathile ubathwalise nzima uhlupho lokuswelakala kwemisebenzi uhlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla abanye abenelisi ukuthenga imithi ezibhedlela abanye abenelisi ukubhadalela abantwana imfundo ezikolo. Sitshayela ucingo sitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho.
Star, you spoke to the people from Atuz earlier on. What were they saying about what happened to Obet Masarori while we're waiting for our guest?
Oh, yeah. I think it's all over now that he was arrested. I'm sure you've also seen what has happened and what they are saying. Actually, they are condemning the government for doing that. They allege it's the government because they say that President Nangaka promised that they would talk to the workers, but he hasn't done so. And would also like to welcome Lennox Mhlanga, saying he's in Harare. Siyabonga ukusixhasa ke uhlelo lwethu. Ungasithumela umbiko wakho sizawubala kumbe inombolo zakho siza kutshayela ucingo.
We're so excited. We actually have our first guest. She sent us a WhatsApp message when she heard the call that we were looking at the situation as it stands in the country for women. Sakarigeti tore na Mai Kokera, Deputy Mayor. The Mushare Tendai Kokera, Deputy Mayor. Regeva uyeva shitaure rega. Hello.
Hello, Sister Marvelous. Magadisi.
Aiwa, tiri wadi mombo, shi introduce ava. Nimanyatu zo, tukutawara nani uye shi muru kupi. Noti mandifaza cha izo. Mawani kwa mchito tumira iri WhatsApp message. Bantazo, taza kutindi itori. Andichi isa pachirungwa saka taura yenye.
Aiwa, ndinotenda Sister Marvelous. Inekwa mzvare kukokera, mzvare tenda ikokera. Ndiri deputy mwa Academy of City Council. Ndiri zvekare provincial deputy chairperson Mashonaland and West Province ku MDC Alliance.
Kwakamira sei ikoko kudunhu renyu panyaya iyoyi yematambudziko ari kutarisana nemadzimai?
Hii madzimai ane matambudziko akakura zvekuti ukatinyatsoda kunyatsozvigakisa pfungwa kana kuti kudzamisa dzamisa pfungwa unyatsona kuti upenyu hwachona hwakaoma. Tinosangana nazvo nekuti tisu tinogara nevanhu, tisu tine vagari munzvimbo dzedu dzatinadzo dzatakavhoterwa idzi. Saka tinosangana nezvakawanda zvekuti dzimweni dzenguva unongova kutinyatsoona kuti zvinhu zvachonaka zviri kutokurira zvimwe zvisingatomboiti. Kunyanyanyanya chinhu chekunyanyobata vanhu zvakanyanya nemaumiro aita upenyu hwedu inyaya yekuti mishonga chaiyo. Vanhu vazhinji vari kurarama nezvirwere zvakaita sanashuga, vari kurarama neasima, mabipi. Saka nemabhiri akuita mushonga wachona vanhu havachakwanisi kuafodza. Ivi nevachona vatiri kuti vari kumuka vachienda kumabasa, mari dzachona hadzichatengi chinhu, because dambudziko riri kuitika nderekuti vari kunostoka mishonga yachona iyoyo vari kuistoka nemaus dollar. Saka kuti vazouya vauye vaichipise zvinenge zvakadi zvinenge zvakaoma, nekuti zviri kuitika ndezvekuti unogona kunostoka oya otengesa nebhondi, but pauri kuzodzokera kuti unotenga chinji hachichatengeki. Saka the end hapo vakuda vakuchaja mari iri equivalent US dollar zvine ari mabhondi achona. Saka vanhu vari kuremerwa neupenyu, but maoni mafungiro nemaonero atiri kuita nemagariro atiri kuita navanhu munzvimbo, zvirwere zvakaita seizvozvo zvirwere zvekuti government ingadei yapindira vanhu vagona kuwana mushonga apo free, because mushonga iyi mushonga wekuti neweupenyu hwako hwese wauri kurarama uchinwa every day. Saka zvinhu zvakaoma zvekuti ivin ukanyatsoongorora kuti vari kumamisha chaivo kune umwe munhu asina kana mwana ari kubasa, umwe akatofirwa atorina kana mwana zvachochera vanogona kumubatsira. Saka unonyatsoona kuti munhu iye arorama upenyu hwakaoma, because matablet anonzi every day ende haufaniri kujamba yeti haana munhu anokwanisa kumubatsira, haana munhu anokwanisa kumupa mari. Ivin munhu akati auye kana kuti kwandiri kuna kantela, zvinenge zvakatondionerawo futi zvekuti kuti uzvikwanise, nekuti munhu akafirwa anotongofungaa kuenda kwakansela, munhu akasangana nedambudziko ndakuenda kwakansela. Saka unenge uchinyatsoona nematambudziko aya ashungurudza vanhu, upenyu hwakaoma chokwadi chokwadi.
Mombotitsanangurirawo kuti mabasa api amunobata imi semakanzura, nekuti sekutaura kwamaita nekuoma kwakaita zvinhu pari zvino, munhu wese anenge achitoti kana zvatooma ndaakumhanya ndaakuenda kwakanzura. Imi mabasa enyu ndeyei chaizvezvo?
Mabasa edu atinobata akawanda. Mabasa edu ndeyekuti isusu sevatungamiriri vemadunhu tiri masabhuku emaguta, isusu tinoita inonzi sex delivery. Sex delivery yatinoita ndeyekuti isusu tinofanira kuti vagari pavanobhadhara mari dzavo dzemaretsi, tinomeka shuwa kuti vagari vawana mvura yekunwa yakachena. Tinofanira kumeka shuwa kuti marodzi agadzirwa. Tinofanira kumeka shuwa kuti suweji ragadzirwa. Tinofanira kumeka shuwa kuti zvese zvine chekuita nekanzurwa zvine chekuita nemugari zvinofanira kunge zvakanaka, vachiona zvakanaka sex delivery yakanaka, sex delivery yakakwana. But pakaoma
chimbobatangofanana
nekunzika unonzi maybe unogona kunzi enda unosakura mumunda umu, waenda unosakura mumunda yamia unenge usina badza rekushandisa. Saka kusakura kwachona kunenge kwakaoma, basa harisi kushandika ndechokwadi chiripo. Uya tisanya walevel based kuti tiite masmart cities amakambonzi akataurwa navachamisaya kuti vari kuda masmart cities. But zvakaoma, tinogona kuti seizvozvi zvanditi tinoda kuti hundred day plan, but mukada kuti hundred day plan munogona kuti munonyatsoronga zvakanaka naka, mobhajeta zvakanaka naka, but hanzeko kuti vanhu havasikuenda kumabasa, kuti vanhu vagari vakwanise vaafodhe kubhadhara mari dziri kudiwa kucancel. Vari kukundikana noti nekuti havadi, but nekuti zvakaoma havana. Yeti maservices ari kudii, ari kudiwa. Saka zvirikuitika ndezvekuti zvinobva kuita kunge vasina shungu dzekubhadhara, but vari kushingirira zvokuti munyazoona kuti vanhu vari kushingirira, asi mari yachona kwokuti iwanikwa hakuna. Tinati muno mukadomu hatina indastry, hatingati tine indastry svinu yekuti tingati iri kufambisana vanhu vari ramani gift rited, of which gift rited hakusisina. Saka kambani chaiyo chaiyo yekuti iri kunyatsoraramisa guta kuti rinyatsosumuka zvakaoma, makorokosa ndo akazara munomu. Ndo vanhu vakawanda varimo.
Maybe deputy mayor
uri kunoita kutorarama zvekuti even safe delivery yachona kuti tinyatsoiita zvekuti zvinonyatsoguta vagarika zvakaoma, nekuti mari hakuna, hakuna mabasa, hakuna mari yachona iri kuwanika haichatengi. Zvimitengo yezvinhu zvachona iri kukwira almost every day, even kuti kanzo yachona iafforde kunotenga zvinhu zviri kuoma, nekuti zvinhu zvarima zvaakuda mahisa. Kuti uudze munhu kuti akanostoka nehuyusa omuudza kuti tengesana nebhondi, zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakaoma.
Maybe councillor, deputy mayor, if you can just tell us in brief in English, what's the situation there in Kadoma when we look at the day-to-day life of women, especially you said you're a councillor in the area where you are a councillor?
The day-to-day living in Kadoma is very tough. People are struggling, residents are struggling, there is no permanent jobs here. The people here are just suffering. They are doing mining. It's not all the people who are benefiting from the mining sector. Most of the people here are vendors. Most of the women are vendors. So the life is very tough.
Thank you very, very much. Please stay on the line. We'll come back to you, sir.
Thank you, Sister Marvelous.
Okay, please stay on the line.
Yebo ke sithanda njalo ukubonga lokubingelela labo abalokhe besilandela kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA iNdebele. Silo Precious Dube uthi usibukele, silo Thembani Jiyane ose-Johannesburg kwele-South Africa, siyabonga ukusixhasa. Silo Mnumzana Lenoxmhlanga uthi kunzima, intengo yezinto ziyabheda yonke indawo, bathi sibekezele kodwa okunje hatshi kulobugovu phakathi kakhulu. Abathengisi bakhweza intengo santando, okunye akuchasiseki, siyazibuza ukuthi kuzaphelela ngapi, umholo wona ungakhuphuki. Yes, sizwileke ukuthi intengo lezi zikhwela mahlayana, ngakho ke abantu bathi bazathenga njani wona umholo ungakhuphuki, lokhu phansi njalo zagada ke imchova amabhasi ukuthi uye edolobheni kumbe emsebenzini, umholo lo uzaphelela khonapho ngoba leyo ekhona ikazukho. Abaningi esikhuluma labo bathi akulula ukuthi uze uyigade uthole indawo, kumbe kwesinye isikhathi yabe ingahambelani lesakho isikhathi, ngakho kuyagcina usugada leyo ke edulayo ungasazuzanga leyana ichiphileyo, imali yakho khona phana ke isihle isebenzeka. Yebo ke sibalindele njalo abasiza sitshayela ucingo ke ngolimo lesiNdebele, lihlale lindile khonapho nyakwazeli khona sizalitshayela ucingo.
Aiwarigate dzokere zvakare kuna Mzvare Kokera. Mzvare Kokera, tombodzoka kwamuri zvakare. Zvamira zvakadai zvinhu, saka poitwa sei ipapa?
Nyika yakuda chenjiva, sikana ndochokwadi. Nyaya iripo ndeyekutika. Mamirira zvakaita ichidotaura nachokwadi ndeyekuti patakapinda mumugwagwa tichibvisa kunobvisa isusu vamugabe nekuti vakoniwa. Pane patisina kuona, hatina kuona kuti isusu takangoti bhazi ranga rakamira apa ndinokuda ndizupwa kana ndi CAG, ndobva isusu tasvika ndobva tabvisa dhiraivha pabhazi ranga rakafa kudhara, ndobva tagadzika apa ndobva tatora dhiraivha munyowa ndobva tati ngaachidhiraivha bhazi yeti tiri kudhiraivhisa bhazi rakadi rakafa. Zvaakudawo kuti izvoni kana vatungamiriri venyika handitika uchinyatsoona zvichokwadi kuti zvinhu izvi pazvava iko zvine zvarudi zvaomera vanhu, aiwaka munombomirawo pasaidi mumbopowo vamwe moona kuti zvinofamba zvakaita sei. Bhozi hazvibatsiri kuti varandu vachingoti vari kutungamirira nyika vari kutungamirira vanhu mungada kunyatsocherechedza kuti munoti patakaiti isusu tabvisa vamugabe taisa parutivi apa chakachinja chaiti katingati chakachinja ka hapatorina kana chimwe chete I still remember patakaenda kumash west chino yekuprovince uko kumash west mashonaland west open for business ndakanzwa the former dingi reserve bank gavana vagono vachitaura kuti izvoni pandakanga ndiripo ndiri ku reserve bank vanhu vakatedzera kuti gono auraya nyika chavasina kuziva ndechekuti kubva kwavagono handiko kugadziriswa kwechi kweekonomi ende ndakanyatsonatotaura chokwadi because ishu iripo ka haisi ishu yekuti ndirambe ndakangonzi ndiri kutungamira because vanhu are dying on daily basis vanhu vari kufa zvipatara hazvina mushonga zvipatara hazvina chazvinacho iko zvino izvi 22 liters yecooking oil uri kuitenga ne $21 2 liters yeorange crush uri kuitenga ne $20 ende ukanositoka nhasi nemari yawasitoka nayo ukatengesa chinhu ichocho uchidzokera hausi kugona kunoita sei hausi kugona kunositoka saka hazvisi kubatsira vanhu vari kufikswa vanhu vari munyika munomu chiri kudiwa apa ndechekuti maybe dei vakuru vachona vambonyatsoona kuti zvonyika kukada kumhanya uri wega nenyika hauna kwaunoita sei hauna kwaunoenda nayo nyika iyi inoda vanhu muchiwirirana muchifamba pamwe chete ndokuti idi ndokuti ifambe zvakanaka because nyaya inoitika ndeyekuti tinogona kurigirana kumaelections tapedza kurigirana kumaelections kumaelections hakuna zvakunobudisa zvino result inozobuda after ndopainobuda seipapapa zvotoratidza kuti pane zvinhu zvisina kuita sei zvinhu zvisina kugadzikana zvinhu zvisina kumira musha zvamubiezi kukoniwa yakoniwa dei vari vamwe ka vanyengerera vachamisa kuti vachamisa todii nenyika iyi because ndeapa ndiri kuona poga pane mwongo wekuti nyika ifambe zvakanaka vanhu vari mumabasa vanogona kutya zvechoka di kuti isusu kuti tidai zvogozodai because tinoona mapurisa sometimes vanorova vanhu mumugwagwa but sometimes vamunosangana navanenge vachitopisawo tichiti veduwe zvinhu zviri kuoma zvinhu zvakaoma asi kuti vabude pachena nemamiriro anenge akaita nyika zvinhu zvinenge zvakadi zvinhu zvinenge zvakaoma but kuri kuendwa hakuna ndochokwadi chiripo vanhu vari kutamburako zvino vana havachagoni kuenda nechikafu kuchikoro vana vari kurwara havagoni kurapisika because mishonga yachona hakuna mishonga yacho inoda mahusa mahusa achona haasi kuwanika ukaona achona ari kutengeswa kublack market what matters worth anenge achinzi ndeye vakuru vekumusoro saka hazvitibatsiri because vachona vari kuregedza vanhu vachifa ndovacho vari kuita kuti misika yachona mutema iyoyo but kana yaityawo nevamwewo vanhu ava vanenge vakunosungwa saka hazvibatsiri chinhu
aiwa mashoko makukutu mombobasa makadaro Star, we're hearing there from Mushare Kokera. She's from Kadoma. She's the deputy mayor. She's saying that the situation is very dire in her area, where she's also the councillor. And she's saying, from her observation, what is needed is for the government to perhaps talk to her president, Nelson Chamisa, the president of the MDC, to see if they can come up with some kind of solution. Because as it stands, things are not looking good. Over to you.
Yes, if you can tell us, Councillor, how are people surviving in your wards there? Is there some kind of help that is available to them, especially the vulnerable, the children, the elderly, the disabled? Are there any measures that are taken to make sure, for example, they access medication in hospitals, they are exempted from paying and stuff like that?
There is nothing like that, my sister. They are just struggling. People are struggling. They have really nothing. There is nothing even for the vulnerable, for the disabled, for what? There is really nothing.
Okay. Some time back, the councillors used to write letters exempting some of the people in their wards that they cannot afford to pay. Or whenever there was some food distribution, they would forward to those names. You mean those measures are no longer in place?
We never received anything. And what matters, sometimes when there is something, it will be for a political party. For the political party A, the political party B will receive nothing. It's like last year, there were message at GMB Kadoma. We go there with the Councillor Gore, but we were never given even anything. It will be just for a political party, not for everyone.
Yes, and what are the residents telling you? How are they surviving? Yes, how are the residents surviving without adequate money to pay for all the services? So how do they get the basic necessities?
The residents, most of the residents are now vendors. They are selling. Yet when they are selling, the bylaws of the city council doesn't allow residents to run around selling their things.
Mm-hmm.
So it's impossible, my sister, because mm-hmm. there is no permanent jobs. When the vendors are running around trying to help themselves, the municipal police will go and took their things. So the life is very hard. They are struggling.
Mm-hmm. Mm. I think we have a caller gate. And the mumbo batamakadaro mzware kokera gate. Mboenda kune muwe mutere ruedu. Hello, Sisi Grace.
Evo, makadi enyu mkoma.
Ai watiri wadi. Tumsora nemi muri kupi.
Mkutara nendiri ku Luton ku United Kingdom.
Kwa kadi iko ku Luton uko.
Aiwa, kuno kuri right. Ndiyo Harare North yeku landa, yeku UK.
All right, aiwa. Tok chinga miza hii kubwa kuno kwa Amerika. Atipe uo fungwa zenyu mainzwe ili mudandarwe?
Aiwa, ndino tenda nengwa ya kutawara nemi. Ndiyo kuna sanganisa angu na chirungu.
Sanganisa hii ipanopo, it's okay.
Okay, thank you. Situation in Zimbabwe, it's very grievous.
Mm-hmm.
And I say that because my brother passed away last year.
Mm-hmm.
I've been trying to get them into nursery. They have my requirements. And all those basics. Since February, is just ridiculous. I mean, can I win a pound? You are in a much stronger position.
Mm-hmm.
But it makes me feel that the government has really let people down. Pakaita the new dispensation in November of 2017, people had a lot of high hopes.
Mm-hmm.
And people had a lot of high hopes as well when we went to my elections because the precursor was the coup d'etat.
Mm-hmm.
So my elections didn't go very well. And there's a lot of omissions on the part of the government in terms of satisfying what was required to meet the constitution being implemented fully, the laws aligning to the constitution.
Mm-hmm.
The behavior of, for example, of the army that resulted in people being killed in August, the results of deaths in January, when people protest and say, it's not tenable.
Mm-hmm.
And that time things were much better. I went to Zimbabwe in March of this year, and I've just come back again the middle of May.
And what did you see? How different was it between the time when you went in March and then in May, when you look at the economy?
It's hugely different.
Mm-hmm.
If I didn't have the power of the pound sterling, but there was no fuel, and so I was using public transport. To myself, it was cheap and affordable. I think on my Facebook page, I was posting digital conversions.
Mm-hmm.
But kutimunabate bond cannot RTGS 1 in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's really tough. The government needs really to focus on creating an environment that has a living wage. Yes, vanwanaita vending, but you can't spend the whole of your life with uri vendor.
Mm-hmm.
You can't be a doctor, a junior doctor, and earn as little as 300 RTGS. But you've got a rental to pay, you've got your travel expenses, you've got your children's school fees to pay. So I don't know how people are doing it at home, but I salute them. I really, really do.
Mm. Aiwa, thank you so much, Sisi Grace Mopurutsa, for giving us your take. We really appreciate it. And please, don't, you know, tire calling us, because we'd like to hear from women and who are, you know, because you're sharing ideas also about what you saw when you went back home. Thank you very much.
Yes,
thank you for having me. Goodbye.
Bye-bye.
Siyabonga sezwa uthi silomlaleli ecingweni uNcube. Siyakwamukela kuhle. Ngithemba lokhu sesekhona ecingweni mnumzana Ncube. Hayi ke sizakhuluma ke nomnumzana owenyoni linja.
Ngiyaphila, kunjani mama?
Hayi siyaphila. Ungasinika wakho umbono ngodaba olusegudwini olokuba nzima kwempilo ekhaya.
Ya, iproblemu yekunkulu kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi sine government engelactive totally ukuthi benzeni. Now as it is, ungazokulalela bekhuluma bona ngokwabo bodwa. Ambona ukhona le solution ye problem. Westie, I'm not prepared to listen to anyone. Abantu abakabiza i-hello, labantu abangabanceda or abangabanika amanye ama-ideas, they are not prepared to listen. Okwabo, the only thing abalayo is they've got ways of securing power and staying power. Whatever happens ngaphandle kwalokho, they are not worried. That's my main problem here in this country.
Yeah, wena ukhuluma ungaphi komhlaba?
Isekwelo.
Wo khona ngapha kunjani enkabazwe? Kuyafanana yini lilawa amafutha ezimoto okuhambisa wepetrol? Indwendwe lezona sezaphela yini? Kunjani ezitolo nxa lisiyathenga impahla?
It's chaotic. That's the only way I can explain it. Mina ukuthi nami imoto angisakwazi ngibisihamba or whatever. Also kusenzakala ukuthi khona if you will naya the corner, it's either you won't even be able to get it. Ngenxa yokuthi amacues angkhona. Unfortunately, abantu abanye ngathi hlalela ngaphandle kwedrop mbiza. Abasema drop in right inside the town. Kubalula ngoba abafanisa ukuthi khona ungezwa kuthiwa kule queue endaweni enje, mhlawumbe queue alale khona tin, something like that. Abangaphandle, the only thing you can do is we have a lot of money black market. You can go and get fuel from that person. Then, upata leleo mali. Dapo ngujena wakutu kona e 5 liters e fuel. It's well over. It's kuma 40 something. Bond. Mwaba, we're not talking of US. Abantu abanje ngata abanengi. We're no longer gainfully employed. There's no way you can secure EUs. So we have seven there on the leo imale ye kona.
Ye, manje loko kwenza kube njani ukunakekela imoli, umama ekhaya labantwana.
Sesiphila ngegrace kaNkulunkulu lapha manje. Ya, akusela ukuthi khona, akusela into ngeyiplana. Ikuthi nje every morning when you wake up, uphinda la, you give a very good prayer. Ngoba kusho ukuthi angazi, I can't even explain it. We're still kwaba le-drought serious. Abantu never got anything. And yonke nje into akula noma one into ngathi. That's all we even know. It's like a very, very long nightmare. That's the only way I can explain it.
Ye, kukhona eli njengabantu elifisa ukuthi ngabe uhulumeni uyakwenza ukwenzela ukuthi kube ngcono elizweni okokugcina ngamafitshane.
Akula uyazi ukuthi it's pointless vele ukuthi ukhulume ngokuthi uhulumeni ekenzeli. Ngoba kudlalisa isikhathi sakho. Akulanto vele akula lapha ngingathi khona uhulumeni kaqaleli kulokhu ngoba almost everything now is dead, yonke into, akusela into ngathi lokhu, akulungiswe lokhu kushiwe lokhu. Almost every day, isivele nje, next to a sin.
Hayi kulungile, hayi sibongile kakhulu ukuthi nika umbono wakho, Mnyoni.
Yabo.
Yebo ke, thank you very much. Ngize kuthiwa silomunye njalo umlaleli ecingweni. Aige, ma.
Hello.
Yebo ke linjani mbane ngikhuluma la?
Ukhuluma lo Siphiwe Ncube uSenator wakoBulawayo.
Yebo ke lingasitshela ke Senator lapha sikhuluma ngempilo abantu bathi impilo isinzima intengo ziqhubeka zikhuphuka lapha ezitolo kuhamba njani khona ngapho yikho lokho yini okwenzakalayo liyakubona njengabo Senator.
Sengingakutsho ukuthi ngabe leli lizwe kusukela ngo-1980 lapha uformer president uMgabe abuse khona for the past 35 years or 37 years bebunje ngabe kakuphela umuntu ophilayo la ngabe kakuphela umuntu ophilayo ngoba nxa kukhwela ama basics kukhala wonke umuntu izinto zikhwele zedlula iholo labantu impuphu nxa isingena ku $22 i-cooking oil yangena ku-$22 ngikhuluma nge-10 kg yempuphu engadliwa yifamily yabantu abangu-5 iviki. Ithukela kalikho lapho elikhona liyi-$11, $12. Imazowe ethwalwa ngabantwana besikolo ingene ku-$20 something. Lapha esengubali le asoze into eziqakathekileyo empilweni. Into engathi iqakathekile yimpuphu kodwa konke kuyafunakala. Abantu bahola mali kayisikho kodwa khonokho kakusaphileki lapha ekhaya kakusaphileki kubuhlungu ngoba abantu abathi bayasikhangela basikhokhelele ngabalazelo ngoba ngabe balozelo kangibona ukuthi nxa bengena ezitolo bebona izinto zinje bathi abantu baphila njani kakusaphileki abantu bayabubula ngaphakathi and kuzabulala abantu abaningi abantu baza kuba nemikhuhlane ngoba kakulanto ebuhlungu njengokububula usehluleka ukuthi ungakwazi ukuthi uzakwenzani uzaqalisela nxa kunzima kithi pho umuntu ophansi lapha kunjani kuye
ye kodwaabantu
abagada besiya esikolo abasakwanisa umthovo uyadula bahamba bengalayo kudla ezindlini akulakudla kuphileka njani nxa kuye
yeli ake lilicubungu lelo ludaba khona edalele Senate lama committee yenu lawana lawo edalele parliamente nxa selihlangana
iyakhuluma ngakho kodwa akulampendulo
ye laphana nxa libuzisisa abaphathi intambo ama minister ngalokho ukuthi kwenzakalani ungathi lempendulo abayinika yayisuthisi yini ukuthi kukhanya ukuthi hayi abantu manje
isuthisi ukufanana lokuthi siyadlala ngoba ukumela abantu bakusonto encane abantu bale hope babe le hope bathi ngani ngabasela hope ngoba lathi kasikwazi ukuthi senzeni yesikhangelela ukuthi nxa uminister simbuza ukuthi phandle kunzima izwi lizikhulume sikhulume ngiphambi kwami ukuthi imali ukuthi uphile khathesi yona ukuthi ube layo abantu bahawula phandle la bathi ngicash nxa ubonakala uphethe icash usesupermarket umuntu athi ngicela ukukuswayiphela ngicela ukuthi ngikubhadalele ungiphe icash akula muntu ongaphila engala cash noma kuthiwa kwenzenjani abantu bayayifuna icash kodwa kayikho phandle imali ukuthi uyizuze ukuthi uthenge ezinye izinto ongazenelisa nge-US dollar uyithenga ngemali ekhwela insuku zonke ukuthi uvuke ukuthi kati yena lo nguye oqamba ukuthi namhla rate yebond 2 US dollar yena uminister we-finance esithi you want it to one.
Yeah, lapho ke ibandla lakho liyake lethule imbiko likhonona ngesimo somnotho elizweni. Ubona ingani lingaba namacebo angcono yini?
Ngiyeza ke ngiphendulele ibandla ngoba kayisimi engifanele ukukhulumela ibandla. Mina ngikhuluma njengoSiphiwe, ngikhulumela ukuba ngusenator ngoba ngirepresenta abantu ngebandla lami.
Ye babuya ke abantu abaku ngoba belabasekeli bekubuza ukuthi hawu kambe kwenzakalani kuyini manje libatshela khona
ngibona ngani abantu beZimbabwe sebebuhlakaniphile kakhulu bayabona abanyeke ubacile bayabona ukuthi uhulumende lo okhona uhlukuluza abantu kakulanto walela kuphela esikhundleni unamathele kuphela kupower labantu bakhe baselfish laba abantu bafuna ukudla kodwa abantu behlupheka ngoba bayabona ukuthi bangazi bakhulume bazama ukuvala besithini abantu phandle badakekile bayakwazi ukuthi bayacilwa bayakwazi ukuthi bandale MDC lizama ngamandla wonke ukuthi nxa kunyenzakala ukuthi ihulumende le khona ingabi khona impilo yabantu ingajinja.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu kodwa ungahambi sicela ububambile khonapho kuzakhuluma ke abanye phambi kwakho kodwa sizabuyela njalo kuwe sibanike itho.
We have a caller. Hello, caller.
It's my head.
Hey, Makadiko, Tutora Nani Murikupi.
South Africa.
Tafara, sister Kudza, it's Ita Ureo Kuti, Murkona Sage, with Gaji Munika Parisian. Makatarisa imi mari yamaisimbotumira kumusha kuti ichengete hama uyezve nevamwewo murikuona zvakamira sei makuwedzera here zviri kubatika here zvakamira sei.
I have to wear and my rich actually are to clear every day to wash the reclam, Pirapa, Kaksaka. Yes, I'm to look at that. Go and so to keep my
Sakamungati, Mimi, Pamaria, my Botumira Kudara, my wizard, and Maria Kaita. See,
I see to me, can I 2,000 rand one would change our image or equivalent of that? Will appear 4,000. Can I have any explanation? You should not be Sakama tablets. I think it's a pretty serious. I don't know what I'm saying.
You mean it's like a semonero in your point was say, Pamira Pagade? Aiwa, pakanaka pakadaro sisikudzai musanete kupota mchipinda mchirongwa nekuti tinoda kutonzwa kubva kune madzimai nyanya. Madzimai hawanzi kuda kupinda muzvirongwa asi chirongwa ichi ndechavo musi wechina chega chega saka tinokutenda ichaizvo.
Okay, sisi.
Honorable Kokera, Councillor Kokera, mchiripo irapo.
Ripo sismaze.
Ehe, manzwa zvanga zviri kutaurwa nevapinda muchirongwa. Nekuti ngo yedu yakuda kujikanana mombotipa muchidimbu kuti munoona sei zvavari kutaura izvi. Vari kunze kwenyika madzimai vari kutiwo zviri kutovaomera nekuti vamwe vaitombotumira 2000 rand asi izvo zvatowedzera kusvika pa 4 asi kwavanoshandawo vanenge vari kuti iwo mari dzavo hadzisi kuwedzerwa muhuro. Munoona sei izvezvi?
Zvakaoma sismaze nhasi ende vari kutaura chokwadi sista ivavo because inini I'm also a cross border. Ndandichimbonondo ndandichioda kusouth africa ndoka ndandichienda kunoonda but zvaitika pakati ipapapa ndingangoti ipapa padhuze dhuze apakapa hazvina kumira musha nei iye unou zvaitika muna nei muno because kuti ndigone kutenga ndajaira kuenda kunohodha pamwe ne kana ndine nemari shoma pamwe ndinenge ndine 9,000 rand kana kuti ndine 10,000 rand but zvaitika apa manje apa handifungi kuti kuchaendika because kuti ndigone kuona 200 rand iri kuda 100 bonzi handimaona saka inini kuti ndizokwanisa kuchireisa mari yekuti ndokwanisa kureisa kana kuti 5,000 zvai haitareisi kimushe because just imagine with 100 bonds, you gonna have 200 rands. Bazi rachona kuenda kwatinohodha kumesina uko riri kuda $10 or 150 rands. Saka uenda hapo kunyatsa kuti zvakatoma zvechokwadi. Kana vakatumira mari yavanenge vatumira yacho naiyoyo iko, haikuno haina zvaichashanda. Haita batiri chinu, haita tengi chinu. Saka upenyu wachona utowedzera kutooma. Of which inini ndini chinyunyunyu ndibata, especially patinoenda kuoda paya paya. Mafira anoita vana vari South Africa. Apa umwe anenge atobva kutengera mai Mazambia chairo rekuti vamonere. Kuti adzoke mwana iye auiswe kuno kwafira ikoko, mari yacho chaiyo chaiyoka, pane nyaya. Kwatongo kutongoti kana afa ndifunga rinotongo yara adota ozoigwa ozoiga zvaodota kuno uku because nemamiriro azvaiita hakuchina achakwanisa kuafoda kuti anga kwanise kuti kutakura munhu kuti abve South Africa kana afira ikoko zvinohwadza because vana vamwe vari kuuya hazvinakidzi kuonanya munhu achingunduruka ari muchingoro chacho chinenge chiri kumasure kwemota dzekubva kusouth africa but ndo zvataa kutorarama nazvo izvozvo saka zvinhu zvakaoma zvekuti dei manzwa tsitsi because vanhu vari kutonga nyika vanhu kani vanhu vane moyo vangadei vanzwira vanhu kuti tibhozi vanhu vari kutambura ndochokwadi chiripo zvinhu hazvinambomira mushe just imagine kuti mwana ari kumusha tova nezvo nezvemadzimai handiti tina girl child watinaye ari kumusha achaafford here kutenga kotoni uu chaiyo chaiyo haachaafford bhozi hakuna kuri kubva chii kuri kubva mari yachona saka zvinhu zvatimaenda apo kunyatsoona zvakadi zvakaoma
zvamataura regai nimbokubatai muromo ipapo
mishonga
chaiyo
iri kunetsa for example tine isu tine makliniki atinawo izvozvo
but regai nimbokubatai muromo ipapo mataura hallo councillor mataura imi kuti muri kutoitawo zvecross border pamusoro pekunge muri kanzura ndoda kuti vamwe vanyatsonzwisisa ipapo kuti zviri kufamba sei nekuti mataura kuti muri kansela ikoko kukadoma asi muri kutoitawo rimwe basa zvakare kuitira kuti zvinhu zviendeke tsananguraii ipapo
sister marvelous nyaya iripo ka kana uri kansela handiti unenge uchinzori kuita voluntary work ndo zviri mumabhuku emutemo yekanzuro chibhuku chatinoverengesa patinoenda kuinduction vanoti iti voluntary work saka iri voluntary work kudaro kureva kuti inini kukanzuro handina pei yandinopiwa ndinopiwa allowance ndeyandinowana saka zvotoreva kuti iwe unofanira kutozvishandira kuti uraramise mhuri yako because you can't survive nechii neallowance of which mari yachona iyoyo allowance yachona iyoyo unoiwana kubva kuti kumari dzinobhadharwa nemaratepayers nemaresidents ndokunopiwa allowance yachona iyoyo saka enda apo ndakuona kuti nini muwadhi mukasiyiwa anoita donki weki yese ndikansela kukanzi kwasiyiwa munhu akazhinji vanhu havagoni kunomhanya kunotsvaga mp vangodyera kuti tinenge munhu anenge ari padhuze ndiani ndikansela though mp tinenge tiinavo but vari used kumakanselers because ndo vari muchi vari munharaunda mavanenge vari saka munhu akatofirwa izvezvi anotomhanya utosvika kuti kansela kwasiyiwa pamwe pamba unonyatsoona kuti panenge pari panhamo zvechokwadi because panenge pasitorina kana chiripo panenge pasitorina kana kofini panenge pasitorina kana guva chairo handimaona
aiwaiaaaa
allowance yachona iyoyo kuti nditi nini ndichagara ndakamirira kuti ndichazopiwa allowance kukansel ndapiwa allowance kukansel allowance yachona haichatengi because allowance yachona handingazotaura hangu kuti yakamira sei
haina
zvaioita haibatsiri chinhu saka ndigona kuzoti ndichatenga makebheji ekuendesa pamariro kana kuti vakati kansela tashoterwawo hatina mari yeguva ndichakwanisa kubhadhara guva rekuti vaende kunoita sei kunoviga of wichi mutemo unenge uchiti ina harisi basa rangu sakansela rekuti kana kwasiyiwa ndinoenda sei ndinomiramira pamariro but iam a human being
okay kansela ya ndochikubatai ipapo totenda chaizvo chaizvo kuti mamwe nesu muchirongwa chedu nguva yedu ndoyadyanana asi thank you so much star the councillor there is just reiterating or you know stating that she's a councillor but she's also a cross border because all she gets is an allowance she's trying to encourage other women to say that it doesn't matter what's happening to you also try and find something that brings in an income
wow interesting yes ucela usinike elakho elokugcina senator Siphiwe Ncube wakobulawayo
ngiyabonga engikufisa ukuthi ngikutho ukuthi ngabe kuthiwa ihulumende leyi ibalozwelo sebehlulekile kakulanto abazayenelisa ngaphandle kokuthi abantu bahlukuluzeke ngabe it's either bayakhulumisana lephathi ye-MDC iphathi yethu ekhokhelwa ngu-Nelson Chamisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi nxa bekhulumisene kungaba lobubelo ngoba nxa bethula bethulisela belokhu bebambelele embusweni wona lowo kangiboni iqiniso lonke ukuthi abantu sizaphila siqhubeka sisiya phambili ngobunzima obukhona. Ngababe sisiye bazwele abantu bavume ukubana kumele ukuthi bakhulumisane
ngesikhathi. Hayi, sibongile isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke. Siyabonga kakhulu njalo sithanda lokubonga uPamela Khumalo othi osilandelayo lapho othi impilo inzima, lo Vusa Umuzi othi bangaphi laba babe sithi idife nxaso kunje, lo Solar Wesley siyakubonga ngokusixhasa lapha. Sibonge uSenator Siphiwe Ncube weMDC wakoBulawayo besila ecingweni labo bonke abalaleli abangenileyo basikhathisa kulolu hlelo olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington.
Aiwa, tinotenda vese vangavanesu pachirongwa chedu. Tinotenda Councillor Kukerabi kukadoma gamchiraichi wambusa aripano paFacebook page Boaz Jaya Guru aripano. Tinotenda zvakare Kim Adams singe manga mwine.